Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera, mbudzi 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu. National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mangwana Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika dzepasi rose mukucherechedza zuva reWorld AIDS Day veutano vachikurudzira kuti pasi rese rirambe rakashinga kurwisana nekupedza denda iri zvachose. Dingindira regore rino rakanangana nekukurudzira vanhu kuti vazive kodzero dzavo panyaya yezveutano kana kuti Take the Right Path, My Health, My Right. Sangano reWorld Health Organization rinoti muna 2023 vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu, 39.9 million vairarama neutachiwana weHIV pasi rose. Vanhu vanosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti 630,000 vakafa nezvikonzero zvine chekuita neutachiwana weHIV mugore ra2023. Vanhu vanosvika miriyoni imwe nemazana matatu, 1.3 million, vakabatira utachiwana weHIV muna 2023. Gore rinomhemberero dzekucherechedza zuva iri munyika dziri kuitirwa kuManicaland kwaMutare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reNational AIDS Council kuManicaland vaAtwell Shiri dzinomwa kuti tinzwe zvizhinji.
Zuva iri rakakoshera kuti chatinoita kucherechedzwa rezuva iri. Kune zvinhu zvina zvatinotarisira pazuva iri. Tinode kuti tishambadzire maprogramu eHIV and AIDS ingazwa chirungu iya awareness. And chechipiri tinonga tiri kure kuratidza kubatikana kwenyika nedenda re HIV and AIDS. Chechitatu kuti kuonesana zvatingati rwendo rwedu rwafamba sei mukufamba nedenda reHIV and AIDS. And chechina chinova chinokosha ndechekurangarira avo vakatisiya nedenda reHIV and AIDS.
Ndotarisa kuti nzira dzese dzichange dzakananga kuManicaland, zvii zviri kutarisirwa nevazhinji zvichange zvichiitika muzuva iri ikokoko?
Mucherechedzo wezuva iri nezvendataura izvi panga pane vachataura vanoita nezveHIV. Tine vatauri futi vetingati madevelopment partners vanova chipe masolidarity speech mapazi anoona nezveutano neivo musa wezveutano vanotarisirwa kuti vanga vachitaura futi pachirongwa nekufamba kwetaita muzvirongwaro zveHIV. Vamwe vachazotaura futi vakabatwa nedenda reHIV asi vari kurarama vachipa matestimoni ekufamba kwavo kwerwendo rwavo kubva pavabatwa neHIV kusvika pari nhasi.
Kana kuine vakateerera kunze uku vari kurarama naro denda iri, vari kurarama nehama neshamwari, mashoko amungavape ekurudziro ndeyekuti kudii?
Mashoko arinopa vekurudziro ndezvekuti isusu vana veZimbabwe Ngati zive patimire kuti kuziva kwati patimire chekutanga kuteswa kutione kuti takamira sei. Kana taonekwa tine chirwere cheHIV handirufuba. Hatidi kuti tine vanhu vafunge kuti ndopaperera sarungano. Kwete, tane nyanzvi kana kuti tine mishonga yakubatsira kuti munhu anorarama upenyu hwake sekurarama kunongoita munhu wese. Chandapa zvakaita vanhu zvinozoti vanhu vanoti kunga vanoshoropodza vanhu vanenzi vane HIV asi zvangofanana nemunhu ane BP kana munhu anonzi ane shuga uye ndo zvangofanana nechirwere cheHIV. Chinongodiwa chete kuti titeedzere zvinotaurira vana chiremba nevana mukoti endi kuva neurongwa wekuti ukadzitore mishonga yenyu zvakadai ukateedzera izvozvo unongotorarama upenyu wako pasina dambudziko. Endi tinemiti taane mishonga yekuti tibatsirane munhu wese arame upenyu hwake vana baba vachiridzire mhuri vavo mhuri dzavo vana amai vachichengete mhuri dzavo.
Mukuru wesangano renational AIDS Council kumanikaland vaatwell shiri dzinomwa vari parunhare kwamutare nestudio 7. Madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzavanoeresa, kunyangwe pane vamwe vari kuti dzinofanira kuvandudzwa kuti dzikwezve vashanyi vanounza mari munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemadzishe aya vanoti nzvimbo dzavaieresa nguva yakare nekuda kwechivanhu chavo hadzichaereswa, izvo vanoti zvave kuita kuti vasangane nematambudziko akawanda munzvimbo dzavanogara akaita sekusanaya kwemvura zvakanaka, kufa kwevanhu nezvipfuwo pamwe nekuwanda kwezvirwere zvisinganzwisisike. Nzvimbo dzaiera dzinosanganisira mapako, makomo, nzizi nemiti nedzimwe dzainge dzakaitirwa mabasa makuru. Vagari venzvimbo idzi vanoti vaiyeresa nzvimbo idzi nekuda kwekutenda kwavo muchivanhu uye pane zvakanaka zvavaiwana mukuyeresa nzvimbo idzi zvakaita semukwerera, kukumbira mvura yekunaya vachipiwa, kupiwa zvekudya nguva yenzara, kuchengetedzwa kuvavengi pamwe nezvimwe. Imwe nzvimbo inonzi yaiyera mapako emuchinhoi anozivikanwa kuti Chinoi Cares. Mushandi wesangano rinoona nekuchengetedzwa kwezvowanikwa munyika rezimpacts Vanyasha Nemo vanoti mapako aiyereswa nekuda kwezvakawanda zvinosanganisira chitubu chemvura chinonzi makafira vanhu vakawanda muhondo dzepasi chigare, uye mapako aiwanda vagari venzvimbo kubva kuvavengi vainge vauya kuzovapamba. Vanhemo vanotiwo pane muti wemuonde paipiwa vanhu vemunzvimbo iyi zvekudya vakateketera.
Unonzi muti wesadza nekuti tisibelevhi kuti kudhara masikateguru edu vakauya panapa pamuti kubveni nguva dzehondo dziya dziya. Kana vakakomberera sadza vari pamuti uno zvanzi vaipiwa sadza vaibuda.
Vanhemo vanoti kuyereswa kwenzvimbo iyi kwarerutswa nemaitiro evanhu.
Asi isusu as the current generation makepisa ambokoshei, bhutsu dzedu dzakoshei, vakuru vekare vaisiya panze. Isusu tiri kupinda takajakwa pano panzvimbo inoera, ukatopreswa unotovhura zipa paside apo woitira woiti nzvimbo inoera.
Mambo Mbire vaClemens Nembire vekumashonaland East vanoti munzvimbo mavo mune muti wemuhacha unofungidzirwa kuti une makore anopfuura mazana mashanu waibuda sadza nguva yakare.
Makare karembo vanhu vaiti vakasvikapo vane nzara, vakaombera nyama nechokudya zvobva zvatirikiti, vanhu vodya votosiya.
Mambo Mbire vanoti zvinhu zvaiyereswa hazvicharemekedzwi sezvo pasi parohwa nenyundo.
Dzimwe nzvimbo idzi dzaakutoshandiswa senzvimbo dzokungova mari, vanhu vaakutounza vachena. Vanhu vakaita sei munzvimbo idzodzo vaakutongova mari nadzo, ende vanhu vanenge vauya ivava nedzimwe nguva vanenge vasina kusimira kana kutsveka zvinoenderana nenzvimbo idzi.
Asi jinda ramambo nemagonde, vawiso nemakonde vanoti vachiri kuyeresa mapako echinoi. Mudzidzisi pachinoi University of Technology kana kuti CAT vaJulius Nyambaya vakadzidza zvitsika nemagaro evanhu vanoti nzvimbo dzakawanda hadzichaeri nekurasa tsika.
Ndozvakafanana nenzvimbo dzinzaimboera. Mukarega kuramba muchichengetedza kuyerisa kwacho nechiwanhu chacho. Mweya yacho iyoyo inotama inoenda. Yongozare yanzvimbo isisaeri. Icho chaera chacho chinotama chinoenda.
Vanyambaya vanoti pachinoi kezi chinoyeresa chacho chakaenda nekuda kwezvivakwa zvakaiswa zvakaita semasimbi ekubatira kana munhu achifamba mumapako, kuiswa kwemagetsi pamwe nekuvakwa kwepekutsikira pakanaka.
Munhu uno anotogara varongo vanosikana vachitorezvana zvavo uzi munotonhorera. Vamwe vamwe vanotora mafoto vachiita zvanoda pakupindwa nebhutsu. Hamusina kana kuyereswa kwokuti unofanira kudzika usina bhutsu kana kubuda wakadai. Zvese zvakapera ende hamusina zvaira zvese zvakaenda.
Vanhembo vanoti vakaisa masimbi magetsi nepekutsika pakanaka kuti vanhu vasadonhe nekukuvara. Asi mumwe wechidiki vaEndrew Kufandiko vanoti nzvimbo idzi dzinofanirwa kuti dzivandudzwe kuti vashanyi vauye kuti nyika iwane mari.
Zvakakodzera kuti tourism tiite zvachimanje manje ikonomi yenyika ichikura dan kuti tinoramba tichiita zvechivanhu chivanhu chacho tisingabhadhari maenderano neikonomi yenyika.
Dzimwe nzvimbo dzinoyera dzinosanganisira gomo renyangani rave kuzivikanwa nekuti gomo rinomedza vanhu sezvo muchinzi makateterekera vanhu vasina kuzowanikwa vanosanganisira vana vasikana vaviri vekwamasaya vakashayikwa muna 1981 vaenda kunoshanya nevabereki vavo uye chizvarwa chekuIndia Zaid Dada muna 2014. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Kuzvino tochienda kuchirongwa chinotarisa mabasa evanhukadzi cheWomen's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuru naamai Monica Muchangwa, gurukota rezve madzimai. Vachange vari kutaura nesu pamusoro peurongwa hwavainavo panyaya yekurwisa mirishonga nyanya mumadzimai nevanasikana. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Muchangwa. Mungatitsananguriro kuti chii chamuri kuita sehurumende mukurwisa nyaya yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana?
Isu senyika yeZimbabwe tiri kubatana nepasi rose mukucherechedza mazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi. Aya mazuva anotanga kubva musi wa25 mwedzi wembudzi, rinova zuva rekucherechedza kupedza rusarura rinoitirwa vanhukadzi, uyewo achizopera musi wa10 muna zvita, rinova zuva rakacherechedzwa kodzero dzevanhu vose.
Chirongwa ichi muri kuchirangarira pasi pedingindira ripi sehurumende?
Dingindira remhemberero dzegore rino renyika dzose ratiri kufamba naro senyika wose Zimbabwe rinoti kucherechedza makore 30 echibvumirano cheBeijing, ngatibatanei kupedza mhirizhonga. Mhirizhonga yakunyanya inoitirwa madzimai nevanasikana. Maringe nedingindira iri, donzo guru mukucherechedza mazuva aya senyika nderekuti tigone kuita izvi. Chekutanga, kushambadza nyaya yekupedza mhirizhonga pakati pevanhurume nevanhukadzi, uye kubatsira kuti vanhu vazive kuti mhirizhonga kutyora kodzero dzeuyo aitirwa. Tinoda zvakare kuongorora kuti senyika, sehurumende, ichishandidzana nemamwe mapazi akasiyana siyana, tinotarisa kuti timire papi mukupedza mhirizhonga yatiri kutaura iyi.
Tinoona makaparura nzvimbo dzichange dziri kuwanikwa idzo dzichipa rubatsiro mumadzimai nevarume vanenge vatarisana nemhirizhonga. Nzvimbo idzi dziri kunzi chii uyezve dzinenge dzichiwanikwa kupi?
Nyaya dzemasafe shelters. Izvi tinoda kutoona zvichibatsira zvikuru kudzikisa nyaya dzegender based violence zvinoitawo kuti vanhu varege kufa vachirohwa mudzimba umu nekuti vane kwavanomhanyira voenda nevana havazosiyi vana vavo vachisara vachishupika vakaenda pamasafe shelters nevana atakagadzira sehurumende pamwe chete nemadevelopment partners nemaNGOs nemaCSOs nana ILO arimo mukati imomo achitibatsirana nesu tinoona kuti mai vanosununguka kuti vamhanye ikoko enda nevana vombochengetwa apa mapurisa vachifeya feta feta nyaya yacho malawyers achinzwawo pakare apa macounselors achitaurawo navo nekuti tinoziva kuti mhirizhonga inokonzera kuti vanhukadzi kana kupenga chaiko saka zvinenge zvichida kuti vabetserwe nguva dzese
shuwiro yenyu ndeyei sehurumende takatarisa nyaya iyi yemhirizhonga nyanya mumadzimai nevanasikana
ndiri kuti muZimbabwe muno panyika pasi rose tine basa guru rekuita tese tine basa rekupedza dambudziko remhirizhonga hazvisi zvevanhukadzi chete hazvisi zvevanasikana chete asi tiri kuti munhu wese senyika ngatibatanei tipedze dambudziko iri tiri kuti isu rudo harurowi rudo harukuwadzi ndinoti regai siyai vana vakure vazororwa vakura noti zvokuti vana vadiki varorwe before the age of 18
muchange muri kuita zvirongwa izvi kunzvimbo dzipi nedzipi uyezve vari kumaruva zvii zvamuchange muri kuvaitirawo
nyaya hombe yatiri kuita isu seministry yakaiswa nehurumende ndezvokuona kuti tatenderera munzvimbo dzakasiyana siyana munyika medu tichitaura nekushata kwakaita nyaya dzekurwisana pakati pemadzimai nemanhurume sezvoso gore rino donzvo redu rakanangana nekucherechedza makore makumi matatu echibvumirano chekuBeijing tinoda zvakare kucherechedza kuti mumakore makumi matatu ayo ndezvipi zvatagona senyika ndeipi mitemo yatakaisa ndeyapi mapolisisi atingati takaisa matanho atorwa nehurumende ndeapi kuti titimudzire madzimai nevanasikana uyewo kuti ndezvipi zviri kuda kuramba zvichiitwa zvikuru sei takanangana nekupedza mhirizhonga yandiri kutaura nezvayo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndiri Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
kuzvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives icho chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu chatinopakurirwa naJonga Kandemiri weStudio 7
ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvegakava riripo pakati pevamwe vagari vemukuwadzana muHarare nekanzuru pamusoro pekutorwa kwavanoti kuri kuitwa zvinhu zvavo zvavanenge vachitengesa nemapurisa ekanzuru kuti tinzwe izvi tine hurukuro nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake ari kunyunyuta nezviri kuitwa nemapurisa ekanzuru
tine madzimai nevamwe vana baba vanoenda kunohodza tinana mbare kwaisiridzidzisika mhombei vanoya nezvinhu zvavo mushamomu votengesa inavo upenyu hwakaoma katare zvinhu votengesa pakutengesa pata mapurisa ekanzuru anouya vatorera vakatorera zvinhu zvivo zvanoita kumahofisi avo zvinhu zvacho zvekufunga vanogovana here vanotasiyemuteti zvatirwadza zvekuti zvekuti pane motikari yauya yekutakura mapini yedu taona vachitora zvinhu zvidhomosi nemabhasketi acho nanohodzisati vaya madzimai chitomakaiimomo apa vanga vatosarudza zvimwe zvinhu zvakanaka
muri kuti here vanga vachisarudza zvakanaka zvekutotora ivo
vanotora vanotora zvakashadzoka kachita kuti ndozvapakai mabhini kune chinhu kichiupeedi ndipavanga vakuvisa imomo saka tinenge vatorereza zvao zvakaitotora mapicta manje tiri padenga paaaizvi
saka mushure mekunge vaona kuti maa muchivatora mifananidzo vamira kuita izvi here kana kuti vaenderera mberi
ameno taka pane motikari yazoiva yakaa ndiye mukuru wacho yedanga yaiswa padhuzi pano nepadhuo pavo saka takaida kuona kuti vachatora zvimwe zvinhu zvakazvirimaosimaviraisa motikari kana tazokobva vasora vaisaizvozvo tiri kutambura munomu
zvikonzero zviri kupiwa nekanzuro ndezvei zvekuti vanga vachitorera vanhu ava zvitengeswa izvi vari kutengesera nzvimbo isingabvumirwi here
ndimbozvozi vanhu vazhinji vanongotengesa kana mundogo vari kutengesa maoni saka hazvizozvizvaichikonzero ndechei zvinototi hazvinotinetsa zvotiiagai
ichiitiko chaitika zuva rimwe chete here kana kuti zvinogara zvichiitika
zvinhu zvinogara zvichiitika izvo zvinhu zvatoa zvinotogara zvichitoitika nekuti mukaenda mukapinda maofisi macho nemuchinapolisi mamaofisi mauru hazvembozvamhena mune zvinhu zvegwene zvaango zvara makaremo zvaanotorera vanhu moni munhu arikutambura sori moni munhu arikutora kuita enelism
saka imiwo sevagari mati matorao here matanho ekuenda kukanzuro kuti munzwisise chiri kusvitsa danho iri uye nekuti munge muchipawo divi renyu
tanga tofunga zvezvine vamwe vangu tichoti no zviri nani kuti tione kuti mumiriri wedu mukanzuro hukuna kuwadzana kuti 37 tigomutaura nyaya yacho iyoyo
inzvimbo ipi yekuwadzana iri kusangana nedambudziko iri zvakanyanya
ndikangoti kuwadzana ine maodzi mairi 37 ne38 saka vanonotora kutere kwanekwatora nekukorogera kwekutere vanonotora
asi tichitarisawo imi sevagari ndezvipiwo zvamuri kuitawo kuti munge muchiona kuti nzvimbo dzamuri kutengesera muri kutengesera nzvimbo dzamune muchibhadharawo mutero kukanzuro nokuti dambudziko rinotaurwa nekanzuro nderekuti muguta maita dambudziko redonga vatonga vanhu vaakungoenda vachiita zvinhu zvavanoda vachifunga kuti vanoregererwa
kandei muno vanhuvoka kunonga ese anemutsika wese anotobhadhara pane mari anobhadhara kukansero ane kamutsika kaanotobhadhara kukansero
manga makateerera kune mumwe mugari wekukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake asi mutauriri wekanzuro yeHarare vastanley gama vanoti
izvozvo hazvibvumidzi bhendin iri kunze kwemutemo haibvumidzwi asi zvekuzoti vanhu vatore zvinhu zvozoshandiwa kupersonal use hazvibvumidzwi zvakare sachaita investigation toona kuti chii chai chaicho zviri kuitika tikabata vashandi vedu vekanzuro vane mhosva yekuti vari kutora zvinhu zvevanhu vachakwanisa kuinda kumahearing and so on but for now hatina evidence yacho vanhu vacho vatorerwa zvinhu ngavauye necomplaint yavo kumahofisi kwedu togadzirisa nyaya yacho kubva ipapo
manga makateerera kune mutauriri wekanzuro yeHarare vastanley gama nemumwe mugari wemukuwadzana asina kuda kudomwa nezita achityira upenyu hwake muchirongwa chedu upenyu hwedu ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa anokuonekai nemufaro ndini wenyu jonga kandemiiri westudio 7 ndiri muwashington dc
musakanganwe kuteerera chirongwa ichi zvakare svondo rinouya
vateereri echinoi chiziviso chakakosha tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pavoa shona whatsapp chanel yedu uye pafacebook mazuva ose kana muchida kubatana nesu padandemutande rewhatsapp vhurai whatsapp yenyu moenda pakanzi updates motsvaga pakanzi voa shona motifarira kana kubaya follow munokwanisawo kuenda pafacebook page yedu patinokupai link yewhatsapp channel yevoa shona govanai nevamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera
munhau dzemitambo National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu neterevhizheni munyika kutanga gore rinouya 2025 kusvika muna 2030 kana kuti film strategy asi vari muchikamu chezvemafirimu vari kutambira gwaro iri zvakasiyana mutori wedu wenhau Pasmond Lovu anoti panyaya iyi
gwaro iri rinotaura nezvekudzikwa kwemitemo kuwaniswa kwezvikwanisiro zvakaita semari nyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzezvigadzirwa kana kuti copyright protection uye kuita mishandira pamwe nevekunze kusimudzira chikamu chezvemafirimu zvimwewo zvakakosha zvinotaurwa negwaro iri kupa zvidzidzo zvebudiriro kuchikamu ichi kushambadza nekutengeswa kwemafirimu muno nekunze pamwe nekuwaniswa mikana kune vose vanoita zvemafirimu matunhu ose enyika kumaruwa nemumaguta mumwe wechidiki anoita zvemafirimu achishanda nesangano relove old media trust kuchiredzi stanford chivale anoti zvinofadza kuti pane urongwa hwekuwanisa vanhu vose mukana wakafanira
tinotenda nefilm strategy tinokurudzira kuti government implemente strategy yayo yatakaona tichikurudzira zvakare kuti isasiyawo kumaruwa kumaruzevha anditi nekumasmall towns implemente those strategies cause filming iri kwese
vanodzidzisa zvemitambo nekutorwa kwenau pa Midland State University va Abel Zobo vanoti vanofara neurongwa hukumba homwe yekubatsira vanoita zvemafirimu
ndizvo zvabatsirawo kuti nyika dzaida sana South Africa vemafilms vabudirire zvikuru toona zvenyaya yecommercial film fund yekuti makambani anenge akwanisa kugadzira homwe yekuti mafilms awane mari nekuti va mafilmmakers tangati tichishaya mari yekugadzira mafilms aya saka kana pava nema private fund anogona woku kubatsira kuti mafilms tiwane mari yekushandisa zvinotibatsira kwete kuti kambani imwe naimwe inowanika ichingoenda kubhora
imwe unyanzvi yezvemitambo yemafirimu vachishanda nesangano reAfrica Sun Motion Pictures vaStephen Chigorimbo vaudza Studio 7 kuchigwaro iri range ratononoka
nechirungu anotilomoka chuu kureva kuti zvakatenge zvatononoka kuitwa kwestrategy chinhu chakanaka noda kuti vanhu munyika hamufanira kungoita tsuro yamukira makumbo munofanira kugara pasi moronga kuti no kuti zvichibudirire zvakanaka tadii kudai
asi vanongorora nezveupfumi vari sachigaro wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vati waro uhu unoshanda kana hurumende yanzwisisa kukosha kwezvemafirimu
hunge hurumende nevamwe vairi kushanda navo nayo vakasatora zvinhu zvine chekuita nefilm sedambe kana kuti jee asi vazvitore senzira yekuti nyika inokwanisa kusimukira tinavo vanana Nollywood kuNigeria nana Bollywood kuIndia vanoratidza kuti mufilm mari inokwanisa kunge irimo
ukuwo vanongorora nezvemitambo vachitungamira sangano reZimbabwe Female Arts Practitioners Platform kana kuti ZIFAPA muzvare Angeline Dimingo vati chitsvambe chasarira vatambi
zvava kwatiri isu semafilmmakers eZimbabwe kuti tibatirane pamwe chete nehurumende through the National Arts Council kuti strategy iyi igovane pundutso muindustry yedu
mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vati tarisiro yavo ndeyekuti vanoita zvemafirimu vakwanise kuwana cheuviri mubasa ravo
tichiparura chirongwa ichi seNational Arts Council of Zimbabwe tarisiro yedu yanga iri yekuti vanoita mabasa aya anobuda pachi vitiviti kana kuti mafilmmakers vakwanise kuwana chouviri kubva mubasa ravo takaparura chirongwa ichi tichitarisana nevision 2030 yatakapuwa nomukuru wenyika kuti ava vanoita zvemabasa aya vakwanise kusimudzirawo nyika nemabasa iwaya
gwaro reNational Film Strategy rakaparurwa svondo rapfuura muguta reHarare muchiitiko chakapindwa nevatambi vakuru mubasa rezvemitambo pamwe nemasangano ezvemitambo akasiyana-siyana muAfrica Nigeria ndiyo inoburitsa mari yakawanda muchikamu chezvemafirimu kuburikidza nemuzinda wayo une mukurumbira weNollywood ndakamira Studio 7 muHarare ndini Pasmo Ndlovu
zvonguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi Zimbabwe ichabatana nedzimwe nyika dzepasi rino mangwana kucherechedza zuva reWorld AIDS Day madzishe nevamwe vanhu munyika vari kushora zvikuru kufumurwa kwave kuitwa dzimwe nzvimbo dzinoyera muchivanhu National Arts Council of Zimbabwe yabatana nehurumende kuparura gwaro rinoburitsa hwaro hunotarisirwa kuzosimudzira mitambo yemafirimu tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kutsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pawww.voashona.com ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ona mgela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 kuLwezi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthenza sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo.
Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu.
Idemokrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapha lalo la yakhuluma akufunayo la. Umthetho yiwo ophazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-P F abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu ezifika phosa amakhulu amabili eWange National Park. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthelo wokudla okuphekwa kwezakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo okuthiwa uzasungulwa ngoZibandlela ngomnyaka ozayo wethusa uZulu. Esethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali kahulumende edalela ePhalamende ngolwesine, umphathi intambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube wathela edalela ePhalamende ukuba sokuza kuba lomthelo ozatholakala emalini yokuthengiswayo ogoqela ama pizza, ama burger, ama hot dog, ama fresh fries, ama donuts lokunye ngoba kukhukhumeza imizimba yabantu eZimbabwe. Uncube wathi omunye njalo umthelo ngozavela kumankampani akubhizimusi okubhejwa khona akumabhizimusi okubhejwa khona ezemidlalo. Abakubandla elibusayo abanenye bayakusekela lokhu kodwa abaphikisayo bathi usephelelwe ngamacebo okuthuthukisa umnotho welizwe uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Sixoxe ngodaba lolu mnumzana Rejoice Ngwenya, ingcweti kwezenotho kunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions.
Inkinga yokuthi nxa uhulumende vele engasakwazi ukuthi yenzani sephelelwe uzadinga indlela zokuhlawulisa imithelo ngoba yiyo indlela elula uhulumende ongelangqondo olabantu olabantu abasebenza bengakwazi into abayenzayo ngaphandle kokuthi uhlawulisa imithelo kungani unganciphisi ezinye indlela ozichaphaza ngazo izimali esithi ngesikhiwa i-public expenditure ngoba imithelo enje iyakhweza nje intengo yezinto ayincedi lutho ngoba iyakhweza izinto intengo yezinto phinde abantu bazigcina besekele ukuthenga into yakhona.
Uthi wenze lokhu ikakhulu ekudleni lokho kuthiwa ngama-takeaway wenze ukuthi abantu bengabiqatha lokho kungani kuphandle kwesimo somuntu i-obesity so ukuthi kubenzele khonokho kwethi abantu bagcina bengasathengi kakhulu ukudla lokho kambe kulesi sindo khonokho.
Akunasindo ngoba vele antsho amanye amazwe balo mthelo wethukela ethiwa yi-sugar tax kuphinde kube lo mthelo ogwayi umthelo wotshwala. Abantu nje nxa uvele uthanda ukudla into oyithandayo nje uthanda utshwala ngoba uthanda igwayi kawusoze ugcine uyekela ukuthenga into yakhona ngoba kulo mthelo. Bona abalungisayo bayakhweza nje intengo yento yakhona lawe nje uyakhipha enye imali kwezinye indawo uyifake entweni ofuna uyithenga ejabulisilisi yakho. Kodwa vele nge-economics kanye okomnotho kwelizwe ayiso ndlela enhle eyokudinga eyokuhuga imali ukuba usandisa imithelo yikho engutshoni.
Ye nxa sukakele njalo ababhejayo amabhiza khona ngalokho engazani uhulumende siyayiquthela imali yaleyana phambe kulungile khonokho.
Ye phela atsho lapha sesikhuluma ngohulumende ozinika isikhundla sokuba ngu-immoral, sikhathi esithiwa immoral police, ukuthi abadla izinto eziqhelisayo, ababhijayo, abanabitshwala, ababhema igwaye, kungcono sibahlawule sikwenzele ukuthi uzulu wethu abe ngumuntu ogcinekileyo. Hhatshi, angibona ngathi yinto embi. Njengoba isithuthi akulanto umuntu uyazikhethela akufuna ukukudla ngoba afuna ukubhema. Nxa unguhulumente oyozwelo inga ezinye indlela ezokugcwalisa cha isinathi granary, ukwenzela ukuthi ugcwalise indlela yakhona kulezinye indlela esitshiyene yasho upho ngokugcwalisa imithelo nje kuphela.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi kwezenotho okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, wabexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Sebekhankasa ngamandla abanye kubandla lezanu-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Abaphikisayo bathi labo abenza lokho ngabahuquluza umnotho weZimbabwe becatsha ngoMnangagwa. Kodwa abakubandla elibusayo bayakuphika lokho besithi wonke umuntu kubandla leli uyavunyelwa ukukhuluma akufunayo. Okwamanje izabelo zebandla lezanu-PF ezithi iHarare, Mashingo leMashonaland East seziqhuba umkhankaso wokubisela uMnangagwa esikhundleni kuze kuyefika umnyaka ka-2030. Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube Studio 7 uxoxe nomnumzana Joseph Chuma omele iphela indaba tshabalala edalele ephalamende.
Yiko okutshengisela idemokhrathi khonoko ukuthina umuntu angathi, but vele umuntu anti umuntu ukhethwa ngabantu kazikhethi. Ubukhokheli obuhle ubukhokheli obuvela ebantwini. So idemokhrasi iyasho ukuthi abantu bengakhuluma abakufunayo lapo lo la yakhuluma akufunayo laye. Kodwa okusalayo umthetho yiwo oxazululayo ukuthi isiphethela siyaphuma sinjani.
Ye, kodwa yena phela sekhulumile ukuthi kafisa ukuthi aqhubekele phambili. Kodwa-ke abanye lokho bedonsa amatomu khona bethi hhayi, qhubeka baba, sizukhangele. Kuyagcina ngani khonokho kholiti?
Kuzagcina ngokuthi emaphethelweni sosifikile isikhathi sakhona, ngoba kasikafika isikhathi sakhona. Isikhathi sakhona siyenza ngesikhathi se-Congress ngo-2027. Yikho lapho okuzaphetha yonke into khona. So kuphumana okwenzakala yikuyini, ngoba akusho kufisa komuntu oyedwa, sisebenza lokho esikuthi i-majority rule. So akusho sikhathi sakhona kathesi. Thina kathesi sisakhangelele ukuthi kanti umkhulumi siwuvuse njani. Sisabhekane legwayisha ngani dem, sibhekane lo mgwaqo we-Bybridge siyafika e-Follows khonale, sibhekane nemgwaqo ebulayo Nkayi, ebulayo Kezi, ebulayo Tsholotsho. So vele asikakhangeli lokho ukuthi ngubani ozathatha isihlalo ngesikhathi sibi. Konke lokwana kubuya ngo-2037.
Ye, kodwa kulabanye phela abathi laba baqhuba umkhankaso lowo ngabantu abafuna ukuthi betshontshe elizweni lapha befake ezibambeni zabo, hatshi ukuthi bakhangele ukuthi ilizwe liyathuthuka. Akunjalo kolethi?
Imbono yabantu ehlukeneyo. Njengoba ngishilo, idemokhrasi yethu iyavumelwana abantu babone ngokushiyeneyo. Abanye bayakhangela bethi hayi, mhlawumbe laba abatsho njalo yilaba ababona ukuthi bona mhlawumbe balakho balenzuzo abayitholayo kathesi ngalo buso khona. Abanye njalo ngabathi hayi, laba abantu abatsho njalo ngabantu ababona ingqubela phambili esiyenziwe ngumongameli okhona. Abanye njalo bakuba khona into ezishiyeshiyeneyo. Kodwa njengoba mna ngishilo, thina sisebenza ngalokho okuthiwa i-democracy, e-majority rule.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba tshabalala edalele ephalamende ekubandla leZANU-PF. Abaphikisayo bachothoza okwenzakala kubandla leli olandele zombusazwe ezimele umnumzana Fortune Mlalazi uthi kuyayangisa okwenziwa ngamanye amalunga eZANU-PF.
Indaba leyi itshengisa ubungxabangxoza bezanu nje. Ngicabanga ukuthi ama-scholars nama-politicians are serious. Akufanelanga bazimoshele isikhathi, ngoba into evele ikhulunywa le ka-2030 kayikho in the sense yokuthi akulalihlelo uMnangagwa asezenzile angathi ufuna ukuziqedisa, ikufuna ukukhontinua belutha lokukonsolidata ipower. So lokhuyana okwakhulunywa nguzobhongalwana mnyaka ethi ZANU-PF isinjonjo, Iko wenzakalayo ibunjonjo kuphela abakwenzayo akula enyinto umnanga govele useziphelele na njengeindividual kasela macebo ukuthi lizwe ngaqhubana njani so lalaba bathi bafuna hlale ayi yiluhluphe esibhekana leZimbabwe ubona silabantu abacabanga leyona
ye kodwa kuyo phambili ubona zani pho kuyaziphetha ngani udaba lolu ngokubona kwakho umlalazi
wele njengenjalo laba bangavumelani lo 2030 lo bazaqala ukubulalana ndona sibonile ukufa kwama-generals sizaqala ukubona izingozi emgwaqweni lokufa okungaqondakaliyo kusenzakala nje
kwaphetha sengibuyele kumbe engabuyelanga
ngokubona kwami kuzaba nzima ukuthi umnumzana umnangagwa abuyele njona yena sevele watsho ukuthi akafuni ukubuyela njalo kukhanya kulesivumelwano ababa laso lotshiwenga ukubana uzatshiyela yena so uma eseqhubeka kuyasokusitsho ukuthi leso sivumelwano uyabe sesephula yikho sithi kuzabe kuzaliwa and eventually ababambe umbuso wasezimbabwe okuyi-army njona sisazi ubani ilizwe limilitarize yibo abazaprevaila akasozaphumelela umnumzana emasoni mnangako
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela izombusazwe ezimele. Ubexoxa le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafuwembula.
Kwezemaphandleni abogatsha lukahulumende lobona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe National Parks and Wildlife Management Authority iZimparks. Babika ukuba kusukela ngenyanga kwaNcwabakazi sekufe indlovu ezifika phosa amakhulu amabili 193 eWange National Park. Onokuthi abadlamini usethulela lolu daba eseWange.
Lombiko wethulwe isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao othe ukufa kwendlovu lezi kakhulu kunyanga edluleyo kubangelwe isimo esibi sendlala esabangelwa isikhudumezi somkhathi ese El Nino sona esadala ukuba izulu likhwame kumnyaka ophelileyo uFarao uthi esihonqweni lesi amadlelo asagugudeka njalo lamanzi emachibini atsha
We have lost about 123 elephants in Wange National Park alone due to drought-related deaths. And most of the animals, they died over the last month.
Kulokunzi maobukulu kakulu ewange. Indlovu esifika i-123 sezicale esifile kodwa impondo zikhona okwenza kube mqoka uba le indlala akula kudla njalo lamanzi sacha emachibini okwenza okwamanje zinathe awezibhorane lawo engeneli.
UFarao uthi ngesikhathi lesi ukulwisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle kube kuzinga eliphezulu emizini yencelelane lesihonqo lesi.
We do receive a lot of distress calls from communities. And as an authority, we respond within the shortest possible time.
Indlovu bezifohla zisiyadinga amadlelo lamanzi. Sithole ama distress calls amaningi kakhulu lonyaka elizweni lonke nje. Kodwa ikakhulu esigabeni seWange ngoba bekungahluphi indlovu kuphela. Izilwane ombisi zizingela izifuyo zabantu loba izibayeni.
Lokhu kufakazwa ngukansela kaWard 7 eJambesi umnumzana Fanuel Mudimba othi sekuyimvama ukuxotshanisana lenyamazana lezi.
Lokungabe uhambe busuku akusathenji ukuthi ukuhambe nje khululekile ukuthi ngihamba endaweni engelanyamazana. Inyamazana sezikhona nje sezihamba nje iyakhula indlovu.
Umnumzana Ability Moyo isakhamuzi sakomvuthu yesihlala eBH 26 uthi inhlalo yesigabeni lesi ayisahlabusi ngenxa yenyamazana zasendle ezinquma loba libalele.
Sinxa sisiza ihistory ukuthi obaba bethu balethwa kule ndawo bebehlala endaweni ezirayiti. So balethwa lapha kuthiwa kuse-special area, i-special area egceliwe abantu abahlala le nyamazana kubuhlungu kakhulu. Indlovu zankhona lazofuthi vele ziyahlupha ngoba zihamba phakathi kwabantu. Kunzima kakhulu kabo kathesi ukuthi umama ababe ngomama sokuthi nana nxa inkomo ziyaqhaza zitete iyazilandela kakwanisi.
Unkosikazi Thobile Dube wesigabeni se-BH 25 uthi izibaya sezavalwa ikakhulu yezembuzi.
Into yabizisa ubuhlungu ukuthi lanxa sidlelwa asibhadalwa lutho ngoba siyaye sikhaya ukuthi kuze naleze izifuyo zethu sikwanise ukubhadela abantwana amasikofisi sikwanise ukuthenga ukudla.
Kokungenziwa ukwenqabela lokhu umoyo uthi abezimparks kabasondele duze lezakhamizi.
Sikhangele ukuthi nyana background thina sikhula sisazalelwa lapha ngama-90s amathongo ekhithini amazana esiyazigcina bona nje abantaziyeza namhlanje ukuthongezethu kodwa zikho izifuyo zethu.
Ukhansela uMdimba laye ubona solinye.
zipakati kwendlala kathesi sikhangela ukuthi inyamazana lezi zoba singabuya silima emasimini zivele zona ziyahamba hamba sezingabhidliza futhi so besicela ukuthi inyamazana lezi zingani ziyathole indlela yokukontrola kumbe sibe lama labe-parks belokunye kwama-camps duze nje ukuthi bekwanise ukuthi sikwanise ukuripota
e-Victoria Falls nakho yingomanye izakhamizi zona zikhala ngokuhlutshwa zinyathi ezinquma emgwaqweni lobalibalele ufarawo uthi izikhalazo lezi kazikho emahlombe yabo kuphela ngesizathu sokuba sebanika amakhansili amandla okuhambela inhlupho lezi ukhuthaza izakhamizi ukuba zisondele nxa zilohlupho ukuze inyamazana zasendle zonke ezibakhathazayo zibulawe ezinye zisuswe ebantwini ufarawo uthi baphezu kophenyo lokuloba inani labantu ababulawa kumbe balinyazwa zinyamazana lezi lonyaka imele umsakazo we-Studio 7 Mr. Wange nginokuthaba Dlamini
Gukama Namle lamshweshwe
Namle lanampa wafo wembula
Okwamanje sike sizokwethulwe nguNtungameli Nkomo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Bangala phuma lendaba Bangala phuma lendaba lashona lendaba Bangala phuma lendaba Bangala phuma lendaba lashona lendaba
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguNtungameli Nkomo namhlanje sixoxa ngomkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana kwabathandanayo ezindlini ikakhulu abesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence Lumkhankaso usungulwe ngomvulo mhla ka 25 njalo ugqitshwa ngenyanga ezayo mhla ka 10 sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yelupane Women's Center unkosikazi Hildegard Nyathi
Nxa sikhangela udaba lokuhlukunyezwa kwabomama emakhaya sithola ukuthi yena ayi inguquko incane kakhulu abantu balokhu nje bephila impilo zokuhlukuluzana Okunye kungabe sokulutshwana ukuthi bayatshaywa kodwa ukuhlukuluza kuyathatha indlela eziningi ukuhlukuluzana kokuthi umuntu uyancitsha omunye ama-resources ukuhlukuluzana kokuyethuselana lanxa kungena kufikiselana izandla ukuthi omunye umuntu ahlale nje elokwesaba lokuthithibala kodwa nakukutshayana kulokhu kukhona nje kusagcwele imisebenzi yenziwe sibili kodwa hhayi kulokhu kumi kunjalo nxa uthi uyakhuluma labadala nje uyeza ukuthi hhayi laye izimvelo zethu i-culture yethu iyenza kube nzima kakhulu kubomama ngoba umama osuka esesiyavikela amapholisa ukuthi uyahlukuluzwa uyabe sengumama sibili osokunzima kuye kumbe njalo ukuthi uyabe sehlukuluzwe kwaze kwaba yinto esisethusela ukuthatha impilo yakhe yikho lapho abaningi asebengagijima besiyavika emapholiseni kodwa iningi bayatshayana nje ezindlini bathobane bagcolisane babuyele baphinde batshayane nje kube sokusiba yindlela yempilo
emaphandleni ke ungathi kunjani ukuhlukuluzwa kwabesifazana
ukuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kulokhu kungathi kubhahile sibili ngoba nxa uyakhangela ukuthi umama uyalandelelwa kakhulu ngokwethuselwa abakhona umama babe bechaza sibili ukuthi mina ngamulala lehloka kumbe lengqamu abanye njalo nje bayethuselwa ngezigodo abanye bayafikisikiselwa sibili izandla okutshengisela ukuthi hhayi umsebenzi wokuthi abantu babekwazi ukuthi kuyahlukuluzwa ukuthi njalo uhlukuluza umuntu kubi wenziwe kodwa isibanga esesihanjiwe sincane nxa sikhangele lapho esiyakhona kusesenomsebenzi omkhulu
Emakhaya ikakhulu nxa umama ethe watshaywa ngumkakhe kuvamile yini ukuthi aphakamele phezulu ayemangala emapholiseni
kujayele nje ukuba yimfihlo inkolo yena leyo ukuthi abantu bakholela ukuthi yena umuntu yena likafanelanga ukuthi ezembula amakhwapha khona kana ukuthi umuntu engachaya uyazama ukufihla sibini kungakhulunywa ngoba abantu bengamhleka ukuthi uchayiwe kulokho kusaphila kukhona kukalutshwana ukuthi umuntu ayiripoti isikhathi esiningi nje yizinto ezikhulunywa ngekhaya kukhuzwe nxa kukhuzwa kodwa kuphelela khonapho akula ukuthi kumbe ngxenye umuntu angathwala ebotshiswa kukhuluma labazali babe bekutshela ukuthi ungabonisa usiyabophisa umkakho kutsho ukuthi kukhona okunye osukuthembile abakakukhangeli njenge-abuse nje bakukhangela njengokuthi hhayi ubaba uyabe khuza umkakhe ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi kuyindlela emhlukuluzayo kukalutshwana
obaba ke ungathi bakhona na abatshaywa ngomama ngoba kanengi kukhulunywa ngokuhlukuluzwa kwabomama ngobaba ezindlini
bakhona sibili omama abatshaya obaba bebathethise babahlukuluze sibili ngamazwi babahlukuluze even langokubatshaya kodwa kungathi akula ndlela obaba abangayaripota ngayo ngoba lanxa bethi bayaripota ungathi kulokubahleka nje ukuthi indoda etshaywa ngumfazi ilokweyiswa kuyobe sekufanele ukuthi ngayo indoda iyavuka la ilwe itshaye umfazi itshengisele ukuthi omkhulu nguphi so khonokho lakho mbona ungathi yinto emele ikhankaselwe sibili i-GBV ukuhlukuluzwa ukuhlukuluzana ezindlini kungakhangelwa ngohlangothi lwabomama kuphela kodwa kukhangelwa ukuthi konke ukuhlukuluza akulunganga
libanceda njani obaba abayabe bethe bahlukuluzwa ngamakhosikazi abo
engunanzelelayo ukuthi obaba abanjalo isikhathi esiningi kabaludinga usizo ngoba labo kuyabe kungathi kubathelela inhloni ukuthi baphumele egcekeni thina esikwenzayo nje ukuthi siyakubeka kube sobala kubomama kakhulu ukuthi ukuhlukuluza akukhangelelwanga ngecele likamama ehlukuluzwa ngobaba kuphela sibe sifundisa nje ukuthi hhayi kubi ukuthi laye umama ahlukuluze achaye athethise ubaba uzakuzwa nje ukuthi kungabe kuvamile kungxoxo ezizabe zisenzakala kodwa ukuthi obaba bahambe bayekhuluma ngakho angazi bangathi kuthiwa akaba abakabi lesibindi sokuphumela egcekeni ngokuthi labo bayahlukuluzwa
sibonge unkosikazi Hildegard Nyathi umqondisi wenhlanganiso yeLupane Women Center ubekuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo
Siyabonga kakhulu Ntungameli Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi weRumba uMzanywa Sibanda odume kakhulu ngegama elithi Big Five ehamba leqembu lakhe le TK Boy Brothers. UBig Five udabuka eTsholotsho njalo lapha uphethe idlalade lakhe elitsha.
Kumba manje umhlaba emculweni ngiqaleke ukungena ngomnyaka ka 2005 bengisethula idlalade lami lokuqala lolusuku lalamhlanje ngiyathula idlalade elethumi album number 10
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bekwazi ukungithinta kulezi namba +27 7334 4665 +27 7334 4665. Uyathola futhi ke lasekhasini lethu leFacebook, uvele nje ungene kuFacebook udinge uPick 5 and TK Brothers. Kuyo le inombolo ke uyakwazi futhi ukufaka imeseji yeWhatsApp.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Into ebalulekileyo singabantu bakini, singabahlabeleli bakini, ukuthi lisupport abantu bakithi. Kanti futhi esikuthembisa khona kuningi esiza lakho njengakuwo lo nyaka ozayo. Sisasele nhlelo zokuthi silethulele ividiyo. Njalo okunye esingakujabulela kakhulu ikuthi kulo nalo oyabefisa ukwenza igigi, oyabefisa ukwenza umcimbi, oyabe lo mdlalo, asithinte sikwazi ukuthi sibuye sizonandisa, sixoxisane. Yikho ukusebenza kwethu.
Kani ke sikhangela ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umthelo wokudla okuphekwa kuzakhiwo zokudla ama-restaurants kanye lokubheja ezemidlalo wethusa uZulu. Sebekhankasa ngamandla abanye abakubandla leZANU-PF abafuna umongameli Emmerson Mnangagwa ahlale esikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Indlala ibulala indlovu yasifika phosa amakhulu 200 eWange National Park. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.
Yeah, Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.